chokutanga ndechekuti musangano weMDC muna 2014 wakaita maconstitutional amendments anobvumira kuti vatsvangirai vadome, ende nezuro vakaita national executive yakadiscussa nyaya iyi, vakaita national council vatsvangirai vakapuwa masimba acho kuti vadome vice president. So in terms of procedures avo vatsvangira vanenge vaita zviri pamutemo. Nyaya iyi isisi takatomboikwikwidza muna 2014 chiti hako zvinoitirwe kuti president hangu apoinda vanhu pasina sarudzo, zvikanzi vanoongorora munoshupa. But ndo zvavaita. Asi chimwe chiripo ndechokuti kubva zvaitwa sarudzo dzeNDC kuchuza utungamiri hwavo after vana vabiti nevamwe vaenda muna 2013 muna 2014, zvinengewo zvinoratidza kuti vanhu vakapuwa zvinzvimbo hapana chinoonekera chinoratidza kuti musangano wavo wanga wakasimba. Saka inokwanisa kungewo iri vote of no confidence muleadership yakasarudzwa necongresi. Chechitatu, kusimbisa pamwe musangano wavo kuti usimbe vachiprepare 2018. Asi zvimwe zvezvazvinoreva zvinoratidza kuti vacho nivaunzirwa vanhu ava vanokwanisa kugunununa kuti ko zvazofamba zvakadai sei. Asi zvokuti zvaitwa pamutemo here kana kuti pasiri pamutemo, vakazviita kongresi yavo vakabvumirana nazvo, vakapa masimba mukuru wavo.
Tichitarisawo varuhanya, vamwe vari kuti pada zviri kureva kuti vatsvangirai vakuregedza, vamwe vari kutiwo vatsvangirai zviri kuratidza kuti vanenge vakugadzirira kuti vasiye matomu. Munoona sekudaro here?
Handioni sekudaro, nokuti vanga vachiratidza kuti vanoda kutiya matomu ka ingadaiwo vamira ka ingadai vaisa eding samwani kana kuti kuri kuti vanga vapa vanhu vasarudza chinzvimbo cheupurezidendi. Handifungi kudaro.